This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichitevera zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU PF inobudirira kudzinga vaDidmus Mutasa navatemba Muliswa mudare reparamende.
Ukuwo vaMutasa navarugare Gumbo vanoendesa mutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe kumatare nenyaya yekongresi yakaitwa muna zvita.
Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mutenda nhasi vazivisa kuti matunhu eHeadlands neHurungwe West haasisina vamiriri mudare reNational Assembly zvichitevera kudzingwa mubato reZANU PF kwaitwa vamiriri vaimirira nzvimbo idzi vanoti vaDidmus Mutasa navatemba Muliswa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Idzo inhengo dzeparamende dzichiseka apo vaMuliswa vange vave kubuda mudare mushure mekunge vaMudhenda vataura kuti vange vasiri nhengo yedare iri. VaMudhenda vati vakatambira tsamba musi wa19 kukadzi kubva kumunyori wezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF yaivazivisa kuti vaviri ava vange vasamirire zvido zveZANU PF mudare iri. Vati danho ravatora nhasi rinoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo iro rinoti munhu anorega kuve nhengo yedare iri kana achinge arega kana amiswa kuve nhengo yebato raimiririra apo akasarudzwa kuva nhengo yedare iri. Vati kunyange hazvo vaMutasa vakanyorera kuparamende vachiti kudzingwa kwavo muZANU PF kwainge kuri kunze kwemutemo, izvi handizvo zvingavamise kudzinga vaviri ava mudare. Vati chinodiwa chete pasi pemutemo kuti bato rivazivise sezvakaitwa neZANU PF uye vati paramende ichanyorera kumutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission ichivataurira kuti matunhu eHeadlands neHurungwe West haasisina vamiririri kuti kuzoitwa sarudzo. VaMuliswa vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pari zvino uye hatina kukwanisa kutaura navaMutasa kuti tinzwe divi ravo pane zvaitika nhasi. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mudzidzisi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaLove Momaduku vati vaviri ava vane zviviri zvavanokwanisa kuita. Vati zviviri izvi kutambira zvaitwa nedare kana kupikisa, uye vati vaviri ava vane mukana wekubudirira panyaya iyi. Mune monyaya vaMudhenda vapa mutongo wekuti vatori venhau vanofanira kubvumidzwa kushandisa midziyo yemazuva ano yekutapa nhau yakaita sembozhanhare mupress gallery yedare iri. Vati mitemo yeparamende yestanding rules and orders inofanira kusandurwa kuti ienderane nechizvino zvino chave kuitika mumabasa ekutapa nhau. Mutongo wanhasi unotevera kurambidzwa kushandisa mbozhanhare kwakaitwa vatapi venhau masvondo maviri apfuura nevanochengetedza runyararo paparamende. Izvi zvakaita kuti nhengo yeparamende yemabvuku uye vari nhengo yeMDCT vaJames Maridadi vatsutsumwe kuna vaMudhenda vachiti izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau pamwe nekutapwa nekufambiswa kwenhau. Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe zvakare vari mutapi wenhau anoshandira muparamende vaColumbus Mavhunga vatambira mutongo wapiwa navaMudhenda vakati zvainge zvaitwa zvainge zvisina kunaka.
Zvinhu zvatange tutotarisira zvaire zvinhu zvave zvakatotaurwa kana kuti 1999 chaiye kuti hataimbofanira kuve kuti vaspika vatombotorerwa nguva yavo vachitiudza izvozvo, nokuti ndo zvinhu zvinofanira kuitwa. Even bumbiro remutemo our constitution inobvumira kuti tipape nekupa vanhu nhau kuti vanhu vanzwe mashoko achibuda uye vanoti access to information.
Mumwe wemutapi wenhau paida mwoyo muzulu anoti vakaita izvi vanofanira kurangwa.
But tinoda kuti vadarikire vaenderere mberi vaongorore kuti ndiani angambopa angambopa instruction iyoyo kuti varume havatite kuti tidzime mafoni uyezve kuti patorwe matanho pamusoro pavo either kuti vataurwe kuti vasazozviitazve kana kuti vapanishwe zvinoenderana nezvavakaita.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vati zvaitika nhasi zvakakosha uye zvinoratidza kuti pachine vamwe mapazi ehurumende vasingazive kuti mabasa ekutapa nhau ari kusanduka uyevo pave kushandiswa michina yechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika varizve mutungamiri weZANU-PF vaRobert Mugabe nhasi vaendeswa kudare repamusoro nenhengo dzavakadzinga mubato iri. Vavaendesa kudare ndivaimbova mutauriri webato varugare gumbo uye vaiona nezvekurongwa kwemabasa vaDidmus Mutasa. Vaivesa chigaro webato iri vaSimon Kaya Moyo vanovavo vaakuona nezvekubudiswa kwemashoko mubato vaendeswawo kudare. Vamutasa navagumbo vanoti Kongresi yebato yakaitwa muna zvita yaityora bumbiro remutemo rebato. Nyaya iyi yaendeswa kumatare kunyange hazvo vaMugabe vakati nyaya dzemapato ezvematongerwo enyika hadzifaniri kunge dzichiendeswa kumatare. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo tikavabvunza kuti ichokwadi here kuti vakwidza nyaya iyi kudare.
Aendeswa kumatare.
Ndianani vamaendesa kumatare apa?
Taendesa kamukuru wenyika. Nemusangano naChama.
Chii chamuri kuda pakuti dare ringe richiita mumapepa enyu muri kuti kudii?
Aiwa, handi takataura kare here ende hazvizi nyaya dzatiri chave tichataura futi. Handi takati zvo tiri kuti Kongresi haina kufamba zvakanaka, saka tinofanira kurivhesera.
Vanhu vangani vagumbo vari panyaya iyoyi? Imi muripo here? Ndianani varipo?
Ndini namamutaza chete.
Ko vamwewo vanga vachigunun'una?
Vanogunun'una havo vatichavamirira.
Vaimbova mutauriri webato reZANU-PF varugare gumbo vari parunare mugweru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMogen Tsvangirai vanoti vacharamba vachishanda zvakasimba mukuona kuti hurumende yavandudza mitemo yesarudzo pasi pasati paitwa dzimwe sarudzo muna 2018. Vatsvangirai vanotiwo havawirirane nepfungwa dzevanhu vari kuda kuvapinza pavanhu vakanokora homwe yebhanga guru renyika vachiti uku kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Vatsvangirai vanotiwo muchirongwa chekusangana nevanhu munyika yose chavari kuita vari kuudzwa nevatsigiri vavo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tatanga nekuvabvunza kuti vari kutiwo kudii ivo vanhu vavari kusangana navo.
Ndatenda vaZulu. Pandiri kusangana navana vanhu vari kuchema. Vari kuchema nezvinhu zvakati wandei. Urombo, kushaya mabasa, mvura, magariro acho.
Tichitarisawo iyo nyaya yesarudzo iyoyi, hamusi kupinda musarudzo dzemabielections muchiti zvinhu ngazvitange zvavandudzwa, asi ZANU-PF inenge isiri kutirimuka. Pangaitwe sei papa kuona kuti mitemo yesarudzo yavandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Izvozvi tichazvigadzirisa, nokuti isi nyaya yechimbimbindoga cheZANU-PF hachifaniri kuramba chiripo. Isu tiri kuti imi veZANU-PF kana muchida kuti nyika yedu ifambe ichienda mberi, chinhu chamunofanira kutanga kugadzira ndechekuti maelections edu, sarudzo dzedu ngadzive sarudzo dzine svindiso. Nyaya yokuti vanhu vanonzi havana voters roll, vanhu vanotinhwa sezvaitaurwa naMnangagwa kuti vanhu vanotinhwa fanika ngombe kuti vaende vanovhota, nyaya yekushizirana, nyaya yeviolence. Handifungi kuti ngatiri kuenda kuelection, handifungi kuti ngatiri kuenda kusarudzo vanhu vaine vachishizirwa zvakadaro. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kuregedzwa.
Ngatitariseiwo imwe nyaya yakataurwa nezvayo muparamende. Pane vamwe veZANU-PF vakabuda vachiti vatsvangirai vakanomborawo huchi kuRBZ uko pane mari inosvika 1.35 billion yechikwereti chine RBZ chiri kunzi chinge chichitorwa nehurumende.
Uko ndo kunonzi kunyeba nyaya dzomumabhawa idzo. Ina handina kupuwa mari neRBZ. Ndakapuwa mari nekuti nditenge imba yandiri kugara negovernment. Yaiva chikwereti chandichatozobhadhara kana tabvumirana kuti mari yacho yandinodzorera imari. Pari zvino tine contract ne government of Zimbabwe kuti imba ino iyi kuti ndiitengere mari yandakaisamo, asi kana ndini ndine kodzero dzekuti ndoda kuitenga here kana kuti handiitengi.
Vatsvangira hati wanzobvunze edu nyaya dzine chekuita nemararamiro kana neupenyu hwevatungamiri zvikuru sei kudzimba dzavo. Asi vamwe vanga vari kubvunza kuti vari kunyanya kuverenga nyaya dzinokusvibisai mubepanhau reHerald vachitiko vatsvangirai sei vasiri kuenda kumatare.
Chokutanga, ukaona uchisvibiswa neHerald ziva kuti uri pakanaka. Because Herod haimbofi akanyora chinhu chakanaka pamusoro patsvangirai. Chechipiri ndechokuti iwo kuti vanhu vazoziva kuti zvinhu zvai kutaurwa mumba mangu zvinoreva izvokuti pane vaongorori kana kuti masiya ivo vanenge vachiita zvinhu izvozvo kana ndonge chiri chokwadi kana vamwewo vanongobatanidza manzwi onziya maona zviri kuita tsvangirai ari kunetsana nomukadzi wake zvakadai zvakadai. Vakabvunzwa kakuti ko zvino zvavakabvunza mukadzi wangu vakanzi hapana chatinoona chatakaita zvitugere zvakanaka. Kuzino kana tigere zvakanaka kwei munozonotsvagiridza zvinhu zvakadaro mazuwana kupi. Asi chandoda kuudza ndechekuti handifungi kuti ingava tsika yakanaka yekuti fotipote tichiisa zvimaongorori mudzimba dzavanhu tizova kuti vari kuti chii. Mukaona madaro masvika pa even dictatorship hakuna dictatorship inosvika pakadaro. Iri nyaya yekuenda kumapepa ndiri kutaura nemaloya, yekuenda kumakot ndiri kutaura nemaloya. Asi unofanira kuziva kuti rwakawanda ndichiendesa Herald kukota, asina zvino hapana kana one case yati yanziko.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunhare muHarare.
Vashandi vekambani yembada Diamonds varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda mari dzavo dzavasati vapiwa kubva gore rapera. Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Vashandi vakawanda vakadzingwa basa kukambani yemangoda yembada Diamonds nhasi varatidzira kumuzinda wekambani iyi vachiti vanoda mari dzavo kubva muna nyamavhuvhu gore rapfuura. Vashandi ava vati kambani iyi yange yakavambisa kuvapa mari yavo mukupera kwemwedzi wapera, asi izvi hazvina kuitika. Kutaura kudai, vashandi ava vacharara pakambani iyi uye vanoti vakuru vekambani iyi vari kuramba kutaura navo. Mbada gore rapfuura yakadzinga vashandi vanodarika mazana matanhatu basa uye vashandi vanoti izvi zvakaitwa zviri kunze kwemutemo uye havana kupiwa mari dzavo. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wekambani vaGeorge Manyaya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvichakadaro, matambudziko emari akatarisana nekanzuro yechitungwiza anonzi ari kure nekupera kana hazvo kanzuro iyi yakamisa vamwe vashandi mabasa. Vane ruzivo nezviri kuitika mukanzuro iyi vanoti iri kunetsekana zvakare kuti ibhadhare vamwe vashandi vayakamisa mabasa mari dzavo dzemudyandigere nezvimwe. Vaive mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza vaEfraim Katsina ava vakambomiswa basa pari zvino vachipomerwa mhosva yekufurira vamwe vashandi kupinda mukuramwa mabasa. Vanoti pane vamwe vashandi vakamiswa mabasa kana vakaendeswa pamudyandigere mugore ra2012 vasati vapiwa mari dzavo. Vakatsina vanoti mukutanga kwegore rino kanzuro yakamisa zvakare vamwe vashandi vanodarika zana mabasa, asi vasere chete ndo vati vapiwa dzimwe dzemari dzavo kusvika pari nhasi. Vanotiwo ndivo vari kumirira vashandi vose vari kumiswa mabasa ava munhaurirano nekanzuro. Meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti svondo rapera vakazivisa kuti kanzuro yavo ine urongwa hwekumisa zvakare vamwe vashandi vanoda kusvika kumazana matanhatu mabasa sezvo isiri kuwana mari yekuti inge ichikwanisa kuvabhadhara. Vamutoti vakati dambudziko nderekuti vagari havasi kukwanisa kubhadharawo mitero yavo paine nguva. Studio 7 yaedza kubata vamutoti asi nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navakatsina.
Ichokwadi kuti kanzuro musi wa31 December yakasvika pakudhisaidha kuti vashandi vane makore anokwana kuita 60 years zvichienda mberi vavaendese paEarly Retirement. Vashandi ivavo vavana kuvapa notisi vakangonyora tsamba dzavo musi wa29 musi wa31 ndokutaka kutsvaga vashandi vavo kuti vanga vape tsamba dzavo, asi vakazova matsamba musi wa 9 January vatombosenza 9 days muna January. Hapana notice pay yakabhadharwa kusvikira vashandi vazonditsvaga henikumba. Samunoziva kuti ndiri munhu akabviswa pabasa ndine cancel, ndine nyaya dzangu dziri kumacourts. Vakazoya kumba vakanditi ndivamirire nyaya dzavo, saka ndikuvamirira nyaya dzavo. Parezvino mari dzabhadharika, vakatanga kubhadharwa ma1500 munhu wese, vari 131. Iye zvino ndiri kumirira kuti vapiwe mari dzavo dzemaarias dzakasarira kumashuro. Saka parezvino kune vashandi vapiwa mari dzavo info vanosvika 8 pa131.
Saka vamwe vasati vapiwa awa, kanzuro iri kuti inovapa mari dzavo riini?
Agreement yatakaita necouncil tichinegotiata kuti vavape maarias avo. Takaita agreement inobva musi wa 12 February kusvika musi wa 12 April. Saka tinotarisa kuti mu2 months imomo vashandi vese ivavo vandamenshena vanofanira kunge vapiwa mari dzavo dzii dzakakwana dzemaarias. Asi kuchine dzimwe mari dzakafanana nenotice pay yavasina kubhadhara, nedzimwe mari dzakafanana nemagratuity nemaTBs dzisati dzabhadhara, pamwe chete nemapension, kureva kuti tichiripo mundima nawo.
Tichiona nemamisiro ari kuita mabasa, muri kuona here kanzuro iri kuita danho rakanaka?
Ndisingade zvangutora pfungwa dzekukanganisa kana rumwe rutivi, but ndinoti inini vasi kunyatsogara pasi kuti vanyatsozvifunga zvakanaka nemaitiro iwayo, nokuti zviri kuitika pahead office izvezvi. Ndinogara ndiripo ndichimirira vanhu ava. Pane zvikwata zvikwata zvevanhu vari kuvazobvunza mari dzavo, zvokuti zvakutonetsa kusenza kwavo kwakutonetsa, nemhaka yekuti vakapa madecisions andinoona kunge asinga asina kumira zvakanaka. Danho iroro ravakatora ndinoona kuti harina kwarinovasvitsa, nokuti vachine vamwe vashandi havasati vabhadhara zvakare vakaenda kuretirement muna 2012, havasati vapiwa mari dzavo dzemagratuity nedzimwe mari dzemapension havasati vapiwa. Ivavo vafomawo chikwata chavo, kuitawo vamwe vashandi vakaita zvekudzingwa vafomawo chikwata chavo, kuitawo vashandi vakapiwa nevarume vavo vafomawo chikwata chavo. Saka zuva nezuva panenge panongori nemhirizhonga pahead office.
Avanga vari vaive mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa pari zvino vaEfrem Katsina vari parunare kuchitungwiza.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutaura nesu paFacebook page yedu makaenda paVOA Shona. Endai papeji iyi moratidza kuti munotifarira kana kuti like us. Moenderera mberi musakanganwa kuti tava nepeji yedu inotarisa zviri kuitika muVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuchadi ari muguta redikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria anoti atora zvakare guta iri kubva kuchikwara cheBoko Haram. Mauto aya anoti mauto ayo 34 akuvara apo anga achiedza kutora guta iri iro ranga riri mumaoko eBoko Haram kwemasvondo matatu.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry pamwe negurukota rezvekunze kweIran vaMohammad Javad Zarif vari kusangana muzuva repiri muSwitzerland, umo vari kuita hurukuro pamusoro peurongwa hweIran munyaya dzenyuklia. VaKerry navaZarif vasangana nhasi kwemaava maviri muguta reMontreux. Mushure mekuzorora masikati, vaviri ava vaita zvakare hurukuro masikati.
Gurukota rezvekunze kweIndia rasangana nhasi negurukota rezvekunze kwePakistan muIslamabad, umo vaita hurukuro dzepamusoro pakati penyika dzakachekana ukama gore rapera. Mishina inotora mifananidzo yaburitsa vaSubrahmanya Jaishankar vekuIndia navaAizaz Chaudhry vekuPakistan vachikwazisana pamwe nekunyemwererana. Vaviri ava vataura pamwe nevamiriri venyika dzavo.
Munyaya dzedu dzemabhizimisi, mukuru wekambani yeHarvest Fresh Africa vaSimba Mungu vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika ino, Ino ndiyo nguva yekutanga mabhizimisi makuru. Vamhungu mumwe weavo vakange vari pamusangano mukuru weAfrica Business Conference wakaitirwa paHarvard University kuBoston, Massachusetts muAmerica kubva musi wechishanu svondo rapera kusvika musi wesvondo. Vamhungu nemumwe muzvina bhizimisi vaJerry Brook avo vave kusiya basa reutungamiri wesangano reNational Foods wekambani National Foods, vamwe vedzimwe nyanzvi dzainge dziri pamusangano uyu wekuedza kukwezva vana muzvina bhizimisi vemuAmerica nedzimwe nyika dzemuAfrica kuti vashande neZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye navamhungu.
Tanga chitaura nezvekuprocessa zvirimwa zvatinorima muZimbabwe nemuAfrica kuti zvigona kutengeswa muzvitoro zviri muAfrica nekuEurope nekuAmerica. Zvinozikanwa sitere kuti tinorima zvakawanda muAfrica asi hatina mafactory acho anogona kuita sei kuzviprocessa. Takaenda achingotaurawo neprocessi yacho kuti togona kuzviita sei muAfrica kuti zvinotengeswa kwese kunotengeswa zvimwe zvinhu.
Tinoona kuti vazhinji vanoti iwe uri kuAfrica wakazvigona sei panguva iyo vakawanda vari kutaura nyaya yekusambira kwakaita zvakanaka zvinhu munyika nyanya panyaya yeupfumi uyezve panyaya yeminda nezvimwe zvakadaro. Imi muri kuzvigona sei seHarvest Fresh?
Isusu tine mamodels ebusiness akakodzera. Takatarisa market yekuti vanhu vari kuda chinyi. Tatarisa market tikaonawo kuti vanhu vane mari nyange vachitenga zvinhu nedhora nyange ne 50 cents asi vanhu vari kutenga. Tikaona kutiwo kana zvakadaro chii chatinogoda kuvaka nekurima chichadyiwa nevanhu. Zviri basic asi ndomafungira atakaita. Tikavaka and izvo zvitirikuona kuti vanhu vari kudya zvinhu zvatinodini. But no process. Saka vanhu vakawanda vanogona kutaura kuti no, you know, tinoda kuita zvakadini zvakadini asi hapa hakuna follow through. Kana vakangoonawo kuti zvakugozha zvakuita sei vanobva vangomira. Asi isu tangoramba tichingoendera mberi takaitawo problems kumapurazi sezvinongoitawo vamwe zvimwe zvikambotorwa zvimwe zvikambodzoswa politics dzacho ino zvakawanda zvakaitika. Asi takangotiwo mozi vachinyika kana isusu nguva dziri dziri dzokubatsira vanhu vanhu vachaonawo kuti shuwa mwoyo wedu uri pakanaka. Sakawo zvakangoshandawo izvozvo.
Iwo ungakurudzire chii kune vamwe vakateerera tichinyanya kutarisa gungano ranga riri pano paHarvard reAfrica Business School? Rakakosha sei?
Moza rakakosha. Vanhu vari kunoku vane mari. Ndeve kumusha asi vane mari. Ungano yakaita soka inotibatsira kutaurawo story yedu. Zviri kufamba sei? Zvakamira sei? Ukauyawo kumusha unofunga kutarisa zvinhu zvakadini, uchidini, uchidini. Ende vanhu vanoitawo comfort level yekuti notozonwa kuzovawo kuZimbabwe kana kuti kupi kwatinenge tiri kuti tese tiinveste mari yedu. Saka I think very important kutaura nevanhu vari kudiaspora kuvapawo comfort so that vaisewo.
Avo vanga vari mukuru weHarvest Fresh Africa vaSimba Mhungu vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare paHarvard Business School kuBoston muno muAmerica.
Nyaya yevechidiki vanokasika kuita mhuri vasina kunyatsogadzirira remangwana reupenyu hwavo inyaya iri kunetsa zvikuru muZimbabwe uye munyika dzakasiyana-siyana. Dambudziko iri rinoita kuti vechidiki vagume vatadza kusadzikisa zvido zvavo zvikuru sei zvedzidzo nenyaya dzemabasa. Sangano rinokurudzira vechidiki pamusoro pekuronga mhuri kwakanaka resei what rinoti imwe nyaya iri kukanganisa vechidiki inyaya yemunhu anoguma akuchengeta mhuri yake ari oga kana kuti single parenthood. Mutungamiri Nkomo Studio 7 ataura nemutungamiri wesangano iri vaJimmy Wilford kuti tinzwe zviri kuitika.
Izvi zviri kukonzerwa neatingatiwo mafactors akasiyana-siyana nemhaka yekuti dzimwe dzenguva vana vacho vechidiki vari kumanikidzirwa kuwanikwa nevechikuru vasati vavagadzirira. Uyezve zviri kukanganisa zvakanyanyisa zvakanyanyisa zvikuru saa panyaya dzokuti vaenderere mberi nedzidzo. Tikitarisa munyika medu nemamiriro akaita upfumi hwedu zvinoita kuti zvisakwanisike kuti mwana aenderere mberi mushure mekunge achinge abatsirwa nemumwe mwana anenge akumanya-manya kuti akwanise kuti awane kuti mwana uyu awane kuti angararame sei. Zvimwe kazhinji kacho vana vechidiki ivavo vari kuwanika vachiwanika vachitenda pamuviri vasina kunyatsorongwa zvakanaka vanogona vapiwa pamuviri apa nemunhu anenge asingade kugara nawo panguva yacho iyoyo. Zvinova zvinhu zvinozokanganisa zvekare mwana mudiki kuti akwanise kuendera mberi nedzidzo yake uyezve kuronga pamusoro peupenyu hwake.
Iri idambudziko ringagadziriswa sei? Mungati vechidiki vari kuwana dzidzo yakakonzera here kuti vange vachiziva zvekugadzirira remangwana ravo?
Dambudziko iri kuti rigadziriswe zvotoda kuti vechikuru nevechidiki vaise misoro pamwe chete. Takatarisa vechikuru vanova ivo vari kupa vana vechidiki pamuviri vachizokurega kuti vavachengete kana kuvaroora. Ivavo vechikuru vanofanira kuchinja musambo ivoyo, havafanira kunge vachiita zvakadaro.
VaJimmy Wilford ndiwo mutungamiri wesangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team. Vanga vachitaura parunhare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa matambudziko anosangana nevechidiki vanotanga mhuri nguva isati yakwana pachirongwa cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, chititumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kutora kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anoti anonzi Mukoma Aaron Chimbo, avo vanyora paFacebook page yedu vachiti, verengaiwo tsamba dzangu vakoma. Kutanga ndinoti makadii vaZulu navajonga kuno tatambura nayo nhamo, basa revatungamiri vedu kutuka vamwe nekushora. Kuti vasimudzire nyika hapana, tanzwa muZimbabwe. Mabasa hapana, kutambura chete, kushora nekuzvitutumadza chete, asi hapana chatawana sevana veZimbabwe. Wenyu anonyunyuta mwana weZimbabwe.
Mwanotiwo munosimba here vabati vebasa, rambai makashinga. Zvinhu zvonyanya kuoma, vana vazhinji vosiya chikoro vachinovaka misha. Misha yacho yoparara zvekare nekutambudzika uko konyanya zvikuru kuChipinge. Dai pawanawo rubatsiro rukuru kuti vana vaendewo kuchikoro. Ndimukoma Charles Mazorodze vari kuSouth Africa.
Mumwe munyoro anoti makadii vashamarari vose veStudio 7, munotibatira basa nemazvo. Thank you Sandra Nyaira nekubvuma kuve friend yangu. Ndimhoresereiwo chibayamoyo changu Teresa Dziwani, vana vangu vanoti Try More naTerence Urayai, nevose vanondiziva. Ndini Pardon Urayai. Mukoma Pardon vanyora paFacebook page yedu.
Muri sei jonga na blessing. Tinotenda nekuti pa chirongwa chakanaka. Ini ndinongoti zvakaitika kuBaba Fields hazviiti vatsigiri vebhora redu rinoramba richidzokera pasi. Ini ndiri mudhimbare akakwana. Skweresai tafadzwa mutengwa Majors Nyoni, Baba Modesta, Alois Mutandwa, Mishek Sabau nevanotsigira zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos, Real Madrid, Paris Saint-Germain neChelsea. Vakarongeka vatsigiri vacho. Ndiri kuchiweshe, ndimukoma Mashao achikuvanyanga vanyora paFacebook. Ndofunga varotaura nyaya yemhirizhonga yakaitika kuBaba Fields pamutambo weCapes United neHighlanders.
Tinonzwa kuti kwakaitika bata murefu bata mupfupi, zvinhu zvisingakurudzirwe munyaya dzemutambo, nekuti mutambo kuumba ushamwari blessing.
Ichokwadi.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofairira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari paStudio 7. Email yedu inotiyo studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebookpage.com/voa.shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
ZANU-PF inobudirira kudzinga vaDidmas Mutasa navatemba Muliswa muparamende.
Asi vamutasa navagumbo vanobva vaendesa mutungamiri weZANU-PF Robert Mugabe kumatare nenyaya yekuti Congress yakaitwa munazvita yaityora bumbiro remutemo webato iri.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.